tinevabereki nevarairidzi vasungwa mushure mekuenda kunopa gwaro renyunyuto rataende chapa district education offices dzepamuchoko tichichema nenyaya yenyero yevarairidzi iyo yanyanyoita mishoma zvekuti ana havachadzidze nezvimwe zvinyunyuto zvakawanda zvakatichipirekodzo saka papera kuratidzira uguyo nemapurisa azoteera vabereki nevamwe varairidzi vangavamunzira kudzokera kumamana avo vakavabata vakavavharira pamutoko wepolice station saka akataurawo nemagweta isabel yasemon rights vati vari kuimanyisa gweta ikoko kuti rikwanise kunovabatsira
vari kupomerwa mhosva ei
hakuna chaji yatati taziva pari zvino kuti vari vachapiwa mhosva ipi patapedzisira kutaura vangu vasati vapiwa chaji saka tisiri kungomirira kuzozikwa nemagweta ari kuenda kunoapeka kwavanhu
manga mapuwa mvumo here nemapurisa yekuratidzira uye paitika mhirizhonga here pakuratidzira pa
hapana mhirizhonga yaiitika isu tagara takapiwa kodzero neconstitution yezimbabwe hatizorambe tichinetana nemapurisa vatinofunga tiva nemamwe mibasa chinha chinhu chavanofanira kunge vachiita anosanganisira kutsvaga mbasa dzinenge dzichisobira vanhu saka tichinongoenderera mberi tita zvinangwa zvedu zvichishanda neconstitution yezimbabwe iyi inotitendera kuti tiratidzire kana tiine zvinyunyuto zvedu tichisa magwaro enyunyuto kuhurumende yedu
mungati vanhu vangani vanga vachiratidzira
kana tiine vabereki 120 nevarayiridzi 20 vemutoko district saka zvinoeleni oyo taatine vanhu 140 vanenge chiratidzira mamutoko